Izvi zvaziviswa nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko vaPrince Duveko Sivanda. VaSivanda vaudza vanhu vapinda musangano waitwa muHarare kuti munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakatoudza komiti iyi kuti bhiri iri rave kushandurwa zvichitevera zvichemo zvakabva kune veruzhinji pamwe nekomiti yeparamende yeParliamentary Legal Committee.
Saka komiti iyoyo inenge yakaona kuti pane mamwe maclauses arimo katime bill ano violate constitution yeZimbabwe. Saka iwayo maclauses nokuona kwangu sezvo ndisati ndaona hangu zvakanyorwa neParliamentary Legal Committee maclauses anosanganisa kupindira kana masimba aminister mukatime mebill ratinaro izvi. So ndofunga kuti ndizvo zvacho zviri kugadziriswa. Ndaudzwa zvakare kuti vakagadzirisa nyaya yecoregulation kuti kuite coregulation mukati mebill iro riri. Saka ndozvo zvati kutarisira kuti vhiki rinoteera zvinenge zvatova maoko ekomiti.
VaSivanda vati kana bhiri richinge rashandurwa zvimwe zvikamu zvaro vachasangana zvekare navose vane chekuita nebhiri iri kuti vazive zvikamu izvi bhiri iri risati razeiwa muparamende. Vati vanofara chose kuti vanhu vakawanda vakapinda mumisangano yavakaita mumatunhu akawanda munyika vakaratidza chido chekuti mitemo yezvekutapwa nekuburiswa kwemashoko ivandudzwe.
Zvido zvavo vakazvitaura zvikanzwika. Chavari kuda chacho chiri very clear. Chokutanga commission iyi ngaiite an independent commission, isaite commission inenge ichitongwa neumwe munhu. Ngaiite commission yakazvimirira yoga ichingoita report to parliament. Chechipiri chavakataura ndechokuti aiwa mapurisa asapindire mubasa recommission.
Asi vamwe vapinda mumusangano wanhasi vaChris Mike vanove mutapi wenhau zvakare vari gweta vati kunyange hazvo misangano yakaita sewanhasi yakanaka zvinosuwisa kuti nguva zhinji pfungwa dzevanhu hadzipinzwi mumitemo inogadzirwa neparamende.
Kazhinji kacho unozoona kuti mitemo yacho inozobuda magwara atinozoona kudhindwa muGovernment Gazette nekuenzwa kuparamende anenge asingataure nenhuna nezvichemo nezvimwe zvinenge zvataurwa nevanhu. Satinoda kuti basa iri rekuti vanhu vapuwe mukana wekutaura ringe riine chirevo zvinenge zvataurwa nevanhu zviwanikwe zviri mumitemo inenge ichizopasiswa neparamende.
VaMike vaudza Studio 7 kuti chingave chinhu chakanaka chose kana hurumende ikagadzirisa zvinhu zviri kuchemwa nazvo nevanhu pabhiri iri risati ratanga kuzeiwa muparamende. Asi mukuru weVoluntary Media Council of Zimbabwe vaLoft Dube vaudza Studio 7 kuti vanotenda zvaitika vachiti vakaita misangano yakawanda nebazi rezvekuburiswa kumashoko vachitaura zvavanoda kuti zvive mubhiri iri asi handizvo zvakapinzwa mubhiri iri.
Takatarisira kuti tichaona kuti tichafamba sei because takambozvinzwa kudhara zvakataka kudhara kutaura zvibotaura kuti tichachinja izvi tichachinja izvi patakaona bhiri hapana chakaizvi. Toda kuona bhiri racho in the end kuti vanenge vaiisa izvozvo here mubhiri because tagara tichinyeperwa for a long time and ndizvo zvinhu zvatoda kuona. It's not the first time to hear this. Takambozvinzwa na permanent secretary akachitaura kuti tichaiswa mubhiri takaona bhiri zvitimu saka we are waiting to see.
Asi vaSivanda vati vachatora pfungwa dzevanhu dzose vachiti chinangwa chavo kuumba mitemo inofadza veruzhinji. Vamwewo vapinda mumusangano wanhasi vakaita savaFilbert Kufainyore vati vanhu vachapinda muZimbabwe Media Commission kana kushanda mukomishen iyi vanofanira kunge vari nyanzvi munyaya dzekutapwa nekufambiswa kwemashoko.
Tachikumbirisa kuti kana komisheni ichinge yaichitwa setup inyanye kutarisa background yemunhu kuti isapinza vanhu vambenge vari kana mubasa rechiuto kana remapurisa kana magadje kana maCIO mukomisheni.
VaSivanda vati vachanzwa pfungwa dzemagweta kuti harusi rusarura here kudoma kuti munhu akamboita musoja kana mupurisa haafaniri kupinda kana kushanda mukomisheni iyi. Komiti iyi ichanyora gwaro rezvakabuda mumisangano yayo uye ichatura gwaro iri kuparamende pachazeiwa bhiri iri. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko rinotarisirwa kupinza pfungwa dzevanhu mubhiri iri risati rapasiswa kuve mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.